manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rodzivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezanuPF pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vari kunonga svosve nemuromo. Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe radzivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Sangano iri rinoti rino urongwa hwekuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno richiratidzira kunyunyuta kwaro pamusoro kwekwarinoti kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Sangano iri rinotiwo ratozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwaro uhu. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa zuva richatanga musangano weSADC uyo uchaitwa kwemazuva maviri muHarare, kunyange hazvo vakawanda vari kutarisira kuti kuratidzira uku kunogona kunge kuri kunangana nekuvhiringidza musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo vasiri kudayira nharembozha yavo, asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakadzivisa veruzhinji kuti vakaisa mapurisa akawanda nyika yose ayo vanoti achange achichengetedza runyararo munguva yezororo remagamba pamwe nemusangano weSADC uyu. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanya ire.
Ichokwadi semacitizen yeZimbabwe tiri kunyika chikuru tati kuchitema nacho chekutanga ndechemaunivhesiti abc zvaitwa muZimbabwe kusunga kwavapinda kusunga kwavanhweka ridha kusunga kwavana chere tiri kunyika pamusoro pazvo ugaro wemuZimbabwe hausinamira zvakanaka nekuti ndechekutanga tati kuchiita nacho kuti makare akepwa vanhu vekumakare vakutonga mhosva saka tinobva kudzimba rekwani takuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaiteerengeni wayo asina mhosva haana mhosva kuti makare vanotoona kuti aiwa zvavatazvizi hazvina kumira zvakanaka. Chechuu chatiri chemani zvacho ndechekuti zviri pachena kuti muZimbabwe pfodzi dzeZimbabwe dzinomira zvakanaka. Fadhagirikuya yakataura zviri pachena kuti pfodzi dzinga dzinofanira kugadziriswa. So tangochemuonawo fadhagirao saako maakuya zvekare kumusha kufanira zvakanaka kufanira kugadzirisa muri kumborevei. So ndezvidzidzo zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatakutizise nyika yese yeZimbabwe.
Mapiwo here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira?
Haisi nyaya yekupiwa mvumo waJonga, inyaya yekuziviswa mapurisa. Vaziviswa. So kana vaziviswa mvumo tinaye kare mukofi muZimbabwe tinowanzozviziva isu kuti bumbiro rakanyorwa hakuna ramusoro paro hakuna kakuite bumbiro. So kana rakanyorwa kare rikapasiswa nenyika yose mvumo takaipiwa apa taakungozivisa mapurisa kuti aredive yatibatsirane tipinde mugwagwa tinaje zvikamutemo zviri pisipo zvakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvero zvakanaka so hatiende kuvadzivisa
izvi takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vachanga vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano wesadic hamuoni here zvichizoisa njodzi vana vezimbabwe vachanga vachipinda mugwagwa
ndiani anenge anyadzanyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira chokudya vobata sabhoro wavana iye nhu vanenge vafumira nyika kana vadaro vaexposa izvi nemusungamiri wenyika yezimbabwe wacho vamunangako kuti isu tiringe taiwa honai vana vasungwa vaenda kumajere honai hatina chokudya honai hatina kunyika zvakanaka votora chamhotirova votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya vafumira nyika yaizvo isi kana vadaro vatifadzai matiretero haasi kuzotora kumashure anotipa simba rekuenderera mberi kuti tipa simba rekutizvisunungure
avanga vari mutauriri wesangano reconcerned citizens of zimbabwe mudunhu remashonaland west waiwilson makanyaire vari parunhare nestudio 7 asi murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezano pf vataura ekandishaya vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachakanganisa musangano
isu semusangano tinoda runyararo sezvakataurwa nemapurisa edu kuti akachengetedza runyararo kana kuine munhu anofunga kuti anokwanisa kukanganisa kuitika kwemusangano wenyika dzesadha kuchaitika muno nemhirizhonga mapurisa akagadzirisa vanhu vava vedu vakakuuya ava havasi vanhu vemapato anopikisa vatongi kunyika dzavo vanotoziva kuti kana munhu aita humhesa mukono anochasvangwa sezvakataura purezidendi saka hatina dambudziko kana zvinhuzvo zvavafunga vachifungidzira kuti pamberi pavaenzi aparohwe mwana pamberi pavaenzi venyika mwana anorohwa
vataura ekandishaya vano vemurongi wemisangano muboka revechidiki muzano pf vari parunhare muHarare nestudio 7 vana vezimbabwe mangwana vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akarwira hondo yerusununguko vazhinji vevakarwa hondo vachiti havana chavanacho chinoratidza kuzvipira kwavakaita makore makumi mana nemana hondo yapera zuva iri riri kucherechedzwawo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema-chema kuti bandiko revakarwa hondo yerusununguko rave kushandiswa mukushungurudza vanhu mune zvematongerwo enyika sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association ambassador christopher mutsvangwa vanoti kunyange hazvo semagamba erusununguko vakagadzirira kucherechedza zuva ravo mangwana vachirangarirawo vamwe vavo vakasara kuhondo vanofunga kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti upenyu hwavo hupunduke ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitarisa zuva remangwana
tinoremekedza zvikuru zuva ramagamba ramangwana nyika yezimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda zvikuru revana vechidiki vakanga vakuti isusu zvokuti tirambe tichitongwa nevapambepfumo vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuvai wayo kubvira 73 svika 79 patakazosununguka savashanu rega rega vakaenda kuhondo tingangoti vaviri ndo vakadzoka vari vapenyu vamwe vese vakatsakatika muhondo iyi saka zuva ramangwana iri tinoripa udzamo hwakarema hwakakodzera kutendera ugamba hwevana vamuzimbabwe
kune vamwe ambasada mutsvangwa vechidika vaakuti aaviwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirirei painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kuratidza kuti hwashanduka zvii zvamungavataurirawo
haa vanhu vanenungo vanonetsa nenyanya hadishaiki iye zvino muri kuona nyika yedu yaveretarendi itsva inonzi zig inosapotwa negoridhi vari kuchera goridhi iyayo vana vadiki vanochera goridhi rifuura 20 tons pagore rega rega this is more than 2 to 3 billion US dollars iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhi rezimbabwe zvinokoita vamwana vavo idi vane imope vane pfungwa dzakazungurudzwa nekumadekero vanoda kuva kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika hatingabatikana nevanhu vakadaro tinobatikana nevavo vanotarisira ramangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa nyaya dzezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga
kwouyawo nyaya imwe ambasada mutsvangwa yevakarwa hondo pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita munotiwo
ichokwadi ichocho inonyinyika zvikuru sechiyano wemawavheterani kuti mararamiro avo haana kodzero nekugona kurwa kwatakaita kukunda mabritish isu ani yekutanga inoti yabudirira kumurwisa toenda kunotonga toita marombe kusiri kutahwina dini ani dzese vagumi rese vanenge vahwina ndo vanowanara vakaisa muromo wavo pazamhurumende vachiyamo. Izvi hazvina kuitika muzimbabwe. Saka hurumende yekutanga yemusecond republic yakatiregerera, asi tiri kufara kuti hurumende yekusecond republic pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongu vazhinji vedu vakapatatika. Asi vachiri vapenyu ivavo ndinetari yekuti zvino zvatakuvaka mataundi matsva pana manhizi kaakuitika sindira tichawanawo mukana wekupihwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji, munotiwo?
Manyebozo, unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 12, 19, 12, 23 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika ivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango vada kutaura kuti vanhu ivava vanhuni vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachinini. Kune vanhu vanenge riri nepfungwa dzenyika dzekumadekero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe vakavazvambura pahondo yechimirei ndo vanofambisa shoko ravari kutaura irori. Saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa.
Vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, ambasada Christopher Mutsvangwa vari parunhare muHarare nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa azivisa nhasi svondo kuti vanhu vafa mushure mekuondomoka kwevhu panzvimbo inorasirwa marara muKampala, guta guru reUganda, vasvika kugume nevatatu apo vashandi vari kuedza kufukura vangadai vakawirwa netsaona iyi vari kuramba vachienderera mberi nebasa. Zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda mumasvondo adarika, chimwe chidimbu chemarara munzvimbo yoga inorasirwa marara muguta iri chakaondomoka nechishanu usiku, chakaparadza nekufushira dzimba dziri kumucheto kwenzvimbo iyi apo vanhu vakanga vachakarara. Mutauriri wemapurisa vaPatrick Onyango vati vanhu gumi nevana vanunurwa kusvika pari zvino uye vamwe vanogona kunge vachakafushirwa. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship, vasimba rashenyama dzavo, avo vanonyora mabhuku uye vakatanga sangano rinobatsira vechidiki kutanga mabhizimusi regumi guru. Namuzware Chiedza Mlimwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Ngatinzwei vanyama dzavo vachitsanangura.
Tadzidza zvakawanda zvinoenderana nemabhindauko emabhizimusi kuti mabhizimusi anovandudzwa sei, anoshambadzwa sei, uyezve unowana sei mari kana yakawanda kana uchida kuti basa rako rienderere mberi. Mazano marayiranwa, ndasangana nevanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica. Saka vamwe vacho tatoumba ukama, tatoumba ushamwari, tanovimba kuti tichabatana pamabasa atagara tichiita segumi guru kuti basa redu rienderere mberi zvakanaka.
Kuvamwe vechidiki vangada kushuvirawo kuti vapinde muchirongwa chakadai, ungati kudii kwavanhu?
Vamwe vechidiki vangade kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, ndinovakurudzira chaizvo kuti vatore mukana, mukana wakanaka, mukana unoita kuti basa raunenge uchiita rienderere mberi. Ndovakurudzira kuti vasangane nevamwe vakambopinda muchirongwa ichi, vapihwe mazano kuti kana vachida kupinda vanoshandisa sei.
Taita zvakare uri kuroona Muzware Mlimwa nezvechirongwa ichi.
Iye tanga taka wanda, but ni chikuru shanda wana ndechokuti pane upenyu after fellowship. Iko zvino tanga tichito celebrate umwe wekuGhana, anonzi Joel abva kunowina iye 2024 Young Impact Leader Award, and ndinoratidza kuti last year yanga yakahwinwa neumwe, and ndinoratidza kuti zvatinoenda tichizonoita kumacommunities edu tapedza chirongwa ichi ndozvinozoita kuti munhu urambe uri munhu ari impactful macommunities ako, kuti kuti upenyu hunotanga panopera fellowship. Saka ndinodzidza kuti ndichange ndichiramba ndiri in contact ne alumni, nevanhu vekunoku, nema embassies kuti kuti basa rangu rambe richiendera mberi.
Sister Saul zvimwezvo zvinhu zvisingawanzo tariswa pawakasvika munomo. Ndezvipi zvimwezvo zvinhu zvakakushamisa kana kuti zvawanga usina kutarisira kuti zviriko kuno kana kuti zvinoitwa kuno?
Chikuru ni chandakaona because ndanga ndiri ku presidential precinct. Ndakaona kuti vanhu vatema vatinoti isusu ma Africans nema black nema African Americans. History yedu yakabatana zvikuru nokuti pane ma vanatateguru vedu vakatorwa from different countries kunyanya kuna Ghana nemamwe yo kuna Liberia vakatorwa vachiunzwa kunoku kuti vazo panguva yekusabatwa zvakanaka pavanhu vatema. And tinoona kuti ma challenges acho anopa ma opportunities as well because zvinoratidza kuti tinogona kubatana tese paku create ma solution. Tichishanda pamwe chete kuresolve ma solutions ari muAfrica, tichistrengthena nema relations edu yekunoku kuAmerica.
Pane zvakawanda zvamadzidza muri kuno, muri kuona kunge zvichava nyore zvakadii kuzvishandisa madzokera kuZimbabwe?
Ndiri kuona kuti it's going to be quite difficult. Right now we have a SADC summit that is coming and we're seeing kuti our government is clamping down on pro-democracy activists. Recently tiri kuona kuti Namatai Kwekweza wekuWeLead vabatwa pa airport vari kutorwa. Zvinhu zvatinoona kuti as my youth we're trying to lead from a positive aspect. Rototi tinoshura kuti dai hurumende yedu yagona kuona kuti hatisikuedza kushoresa zita renyika. We are actually trying to work together navo kuti tisimudzire nyika yedu iratidzikewo pama platforms ari international kuti tiri vanhu vanoremekedza ma human rights. Zvino kana vachi onekwa vari vanhu vari kusunga mastudents ekuZinaso vachisunga vamwe 78 avo ndo vari kuramba vari mujere, hazvizotipe zvita rakanaka kunze kwenyika. Saka tiri kuona kuti chero nesuwo pachine dambudziko rokuti vanogona kutitora sevanhu vari kurwisana navo, isusu tichingoedza kusimudzira nyika yedu panyaya dzedemocracy, human rights and good governance.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muzvare Chiedza Mlingwa vari pamwe chete navasimbarashi nyama dzavo. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya.
Ini ndini Thabo Kancube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka, iyo tinotokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Tinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namadzimai Message vanonamata vari mukereke yechipostora yeJohani Masowe yechishanu vatinde nguo chena. Madzimai tinokukwazisai nekuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Kwazwai mushamarari, kwazwai vateereri.
Madzimai tine nyaya pano, chakatanga riini chipostora?
Chipostori chakatanga mugore ra1931.
Kupi?
Chakatanga mugore ra1931 chichiuya nemupostori ainzi Mushuri waGandanzara achiziva nezita rekuti Baba Johani aibva kwaRusape. Ndiye akapfekwa nemweya mutsvene kuti atange kereke iyi.
Sei muchinzi nguo chena asi munongopfeka zvichena chete?
Tinonzi nguo chena nekuti tinopfeka zvichena hongu, uye chinamato ichi chichitanga chichiuya naBaba Johani. Izwi rakazoburukira pana Baba Manuel, ndivo vakazotsanangura kuti tinofanira kupfeka nguo chena tiri vebvudzi pfupi.
Bvudzi pfupi kuramurire musvuu?
Bvudzi pfupi tikuyiva kuti tinogerwa musoro, hatizoite hedu musvuu asi tinogerwa hedu musoro. matichengete
vudora. Saka ibichi ipostori chenyu chinosiyana papi nedzimwe postori dzatinonzwa dzakatekeshera munyika.
Johani Masowe chishanu inosiyana nedzimwe postori chekutanga mapfekero sekutaura kwanambuita isinopfeka zvichena. Uye chinamato chedu chinotanga icho musi wezuva rechina yatinoti Jesten ndopa inotangira nemuzuva rechina nenguva dzenhatu ichinoperera nemuzuva rechishanu nenguva zvakare dzenhatu ndopa tinopedza Jesten dzedu. Ndo mazuva atinonamata china nechishanu asi mamwe mapostori anonamata nemuzuva resabata vamwe vanonamata nezuva resvondo.
Tinonzwa vamwe vachiti kumapostori uko hakuendwi kuchipatara, kunorodzwa vana vadiki, kunororwa vakadzi vakawanda. Imi kwenyu zvinofambiswawo sei?
Kujohani Masowe chishanu hatirambidzi vanhu kuenda kuchipatara asi tinofamba zvakare nezunzi mumwe. Unogona kunge uchirwara nezvenyika kana kuti zvedenga zvinouya nekupakusiyana muzvimudzimurira atoni kutsanangura. Kana pane muteuro waunokwanisa kuitirwa wekuti upore unoitirwa muteuro, asi kuchipatara hatikurambidzi kuti uiende. Uye hatirodzi vana vadiki kujohani Masowe chishanu, hatina mutemo wakadaro.
Upa madzimai apa murume mumwe chete anobvumidzwa kuita madzimai mangani?
Murume mumwe mukadzi mumwe ndio mutemo wedu watinofamba nawo kujohani Masowe.
Mitemo yamunotaura iyi munoiwana kupi? Tinonzwa kuti hamuverengi bhaibheri.
Hongu hativerengi bhaibheri asi mitemo ine gumi tinongofamba nayo, nekuti tiri kufamba tine maprofita, tiri kufamba tiri mumweya, tichifamba tichiteerera izwi mudzimu unoera ndiwo mweya mutsvene. Sekufamba kwakaita vazuru vakafambawo nemweya mutsvene zvakazvinge zvonyorwa nemaprofita mumabhaibheri rinodai kuverengwa nevapenyu. Saka tinofamba tichinzwa izwi mudzimu unoera, taura kwawo zviri kuitika, zvichaitika nezvakamboitika. Saka tinofamba tichiziva, hatifambe tiri murima.
Panyama apa ndonzwa vamwe vachiti nyama haidyiwi here, kana kuti vamwe vanoti nguruve chete here? Pakamira sei apa?
Isu tinofamba tichitevera mitemo. Tine mitemo yedu yechipostori yatinodai kutevera yejohani Masowe chishanu. Handingati yechipostori nekuti mamwe mapostori handizive mitemo yavo. Hongu nguruva hatidyi, hatidyi mhuka dzisingadzei. Kana dziri hove hatidyi hove zvakare dzisingaparwi. Ndiyo mitemo yedu yechipostori.
Dai tine nguva yakawanda tichatsvaga rimwe zuva zvakare remangwana mupambawo hamuchazombodzokazve. Pamwe vamwe vachaita mubvunzo, pamwe vamwe vachaita zvekutaurawo pahurukuro iyi. Asi hatingakuregei muchienda tambokuwanai, chisiyira ivo vateereri shoko rimwe chete ramungavasiyirewo nhasi.
Zvandingasiyire vateereri mukati mezuva ranhasi ndechekuti Mwari rudo chinhu chakakosha, uye mazuva ekuguma kwenyika auya nekunosvedera. Saka muchiona pasi radai kupinduka, dai tiri vamwe, dai tanamata, tanamatisa, tatsvaga izwi nguva ichiripo. Chikuru kudzidzisana kunamata, tidzidzisana tiri murudo. Areruya.
Tinokutendai madzimai Mesnech. Aiwa mazvinzwira vateereri, togumira pano kwanhasi. Ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ndokupai zvakare chimwe svondo rino uya nemusi wesvondo. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Aiva, tinotenda zvikuru Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Sezvavimbiswa naEvans, teererai zvakare svondo rinouya apo achakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, tatombotarisa mamiriro akaita mutambo kana kuti makwikwi e-2024 Olympics ari kuFrance, uko ari kunzi ari kupetwa nhasi. Nhasi America ndo iri pamusoro nemamenduru anokwana kuita 126 pa-126 pane 40 kana kuti makumi mana egoridhe, ichiteverwawo nechina ine makumi mana menduru dzegoridhe ne-91 menduru dzose dzayawana. Iyo France inowe iri kuhosta kana kuti iri kunge iriyo ine makwikwa aya munyika mayo ine menduru dzegoridhe 10 ne-6 kuchiti menduru dzose dzayakawana makwikwa aya dzichiita 64. Totarisawo zviri kutevera kumakwikwi iwayo Olympics. Chikwata cheZimbabwe chevamhanyi vakaremara kana kuti Paralympics chinoti chiri kupiwa manyukunyuku nevamhanyi vakamirira nyika kumaOlympics egore rino. Vanoti tapiwa makarau namakanaka charamba apo chiri kuenda ku France kuno kwikwidza makundano e 2024 Paralympics ari kutanga musi wa 28 mwedzi uno. Michael Kariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Murariji wevamhanyi ava Elliot Mujaji anoti ari kuudza chikwata chake kuti chinofarira kutevera tsoka dzacharamba namakarau avo vakaita mukurumbira mushure mekunge vapinda mufinari yemujaho we 200 meters kuma Olympic Games ayo ari kupera manheru ano muParis France.
Sana medu wa kuenda kuno kukizao, tulua kutitingo wapa encouragement ya kuti vaite rakanaka.
Makarau na charamba, vaka tumuzira zita renyika, pa mwene mazita avo, apo vaka itava mwewa manyiwa sere, vaka pina mfaina remja uyu. Izo, zakafadza nyika ese. Kunyange azo, vasina kuzowana menduru, nengo, ye National Athletics Association of Zimbabwe, va Patson Mderedzi vanoti vamhanyi ava vakasimudza mureza wenyika ne pavakasvika apa.
Vakomana vedu charamba namakarau internationally vakatisa pamap senyika. Aiwa, zvinofadza chose. Isukosa association yenaz National Athletics Association of Zimbabwe tinonzwa kufara pamwe nevanhu vose munyika yedu yeZimbabwe nezvakaitwa nevakomana vaviri avo.
Mujaji anoti vamhanyi vake tinotenda bango na kuda kwache chigwedere. Avo vachamhanya 100 meters vari kutarisirawo kusvika mufinari uyezve gadziriro iri kuenderera mberi.
Best vari kutrena avo zvakanaka, vari mugood shape. Competition isusu tukuenda kuno computer, atisi kuenda kuno wedzera man numbers.
Muderedzi ano Zimbabwe haifanire kudzokera shure asi kudarika pakasvikwa nacharamba namakarau mune ramangwana rayo.
Hatichafaniri kudzokera kana kuti kucheuka shure, asi kuramba takatarisa mberi kuti tidarike zvaitwa apa. Haisi nyore kusvika apa.
Asi Mujaji anoti jaramba namakarau vakasimudzira unyanzvi hwavo vari kuAmerica uko kune zvikwanisiro. Achiti iye Zimbabwe haina zvekushandisa nedzinhandare zvakakodzera izvo zvinofanira kugadziriswa. Chikwata cheZimbabwe chiri kusimuka musi wa 23 nyamavhuvhu kuenda kumakundano eParalympic Games ayo anozopera musi wa 8 Gunyana. Nasi mumhanyi weZimbabwe wenzendo refu kana kuti marathon Rutendo Nyaora agumira munzira murwendo rwake, asi nezuro Isaac Mpofu akapedza ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe makundano mamwe cheteo. Totarisa mutambo wenhabvu. Manika Diamonds 0, Herentals 0, Wange 0, Chegutu Pirates 0, Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 45 points, Simba Bora 44 points, Ngezi Platinum Stars 39 points, Highlanders 38 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvungu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rinozivisa nezvourongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezanuPF pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu, hurumende ichiti ine umbowo kuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kuronga kukanganisa musangano uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwawo nderusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vasina chinoratidza kuzvipira kwavakaita. makwikwe 2024 Olympics anopetwa nasi kuParis kuFrance. Tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanasi iva inesu zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mbosha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-11 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi wazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela eCaroi mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni.
It is a constitutional requirement that you notify the police. There is no section whatsoever that stipulates the police must report to us in trying us. They don't have letter, they don't cash. We don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Ayaqhubeka amalungiselelo ombuthano wokunanza inkosi uMzilikazi mhla ka-7 ngenyanga ezayo.
Siyemhlatsazela lo nyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu angabi khona oshodayo. Kuningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane.
Zonke lezi ndawo indaba kanye lempumela yemidlalo liziyalandela kona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela iCaroi mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Incwadi yelotshwe inhlanganiso le ihlela ukuthi ukutshengisela lokho kuzaqhutshwa njani, labantu behlangane ngaphi lapho kuza kuba lezimota ezizabathwala njalo abangenelisi ukuziqoqela ezabo bakadelezo. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano weSADC Summit oyiwo olungiselelwa elizweni lapho eleZimbabwe elikhangele ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC kumaviki adluleyo labalwela ilungelo loluntu okubikwa abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso yebail. Umnumzana Wilson Makanyaire, isikhulumeli senhlanganiso yeConcerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, uthi lilungelo labo elokutshengisela lanxa emapholisa engabe enqabela. Asizweni amazwi akhe ngesiNgisi.
We are not afraid of anything at any rate. In actual fact, that is giving us courage. That is giving us a momentum to pick up our courage. This is a free Zimbabwe, which our father fought for. And one thing that we fought for is freedom of expression, freedom of assembly. And there is no any other power that is giving us on that one. It is a constitutional matter, it is a right, and no one will take away our rights. What I know is that letter is for Ringe Karoi. I don't know whether this is in other district, but I'll be very glad and happy if it is. division wide. This is not about the political party. It is about concerned Zimbabwean. Anyone concerned, irrespective of affiliation, anyone who is concerned about the abuses taking place in Zimbabwe is free to join. Either the person is from ZANU-PF, ZANU-NDONGA, ZANU-NDAWO, whatever the case it might be. But we are all going to unite as Zimbabwean, concerned Zimbabwean, and express our constitutional rights. It is a constitutional requirement that you notify the public. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us, replying us. They have letter. They are not cash. We don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Lo mnumzana Wilson Makanyai Reyesikhulumeli senhlanganiso ye Concerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West obekhuluma ecingweni le Studio 7 ukuhlaziya lolu daba kanye lamalungelo ombuthano weSADC sixoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe
inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngama Concerned Citizens ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulumhlangano ozoba khona kuSADC. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. Kodwa ukuthi uMnangagwa nokazembe kazembe bethi kuza abantu bemzini. Uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeza abantu bemzini akukho kubi ngalokho indlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini kodwa ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini esikwaziyo ngezana uPF yikuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka ama uniform amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapholisa abanye kusuka kungebona amasotsha ngabantu babo ababagqokise lezo mpahla zamapholisa ukuthi bezokwethusela abantu yilokho kuzokwenzakala kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisozi isiphe umbuso epleitini njengokudla kufanele sisukume silwe silwele okulungileyo silelwe ukubuswa ngcono ngoba uma izano isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenene isicelo esifana nalesi isicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonishwe okufanele ukuthi ngakade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi ukuthi izano ayisoze isinikeze umbuso mahlayana utshintsho luza ngendlela ezinenge singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesaba ukuphalala kwegazi futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho siyaba sisaxoxa siyabe sisadlala kodwa nxa ngabe kuwukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi kufanele sisukume sibhekane nayo inyathi siyibambe ngempondo uma singakwenzanga lokho akusoze kwenzeke lutho iqiniso nje yikuthi dadewethu vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphila kuphi ukuthi bethusela abantu ukuze phela izivakatshi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa.
Sikhulume labo abe-Concerned Citizens of Zimbabwe bathi bona nganxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso njalo bazaqhubeka benze njalo.
Into kumele siyazi singabantu beZimbabwe. Lo mhlangano asomhlangano weZANU-PF, asomhlangano weRuling Party, asomhlangano wabantu beZimbabwe, umhlangano weRegion. Kuhlangene amazwe eSADC angu 13. Lawa mazwe angahlangana noma yiliphi ilizwe. Kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuya demonstrate ukuyakhuluma lama leaders wabo ku region baye bayekhuluma nama leaders wabo.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. So kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC njalo umnumzana Kazembe Kazembe umphathi intambo obona ngokwenzakala ekhaya ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa ngamazwi aphetsheya ukuthi bezophazamisa ukuthula.
Direct from Washington,
Uhulumende uthi uselungiselele ukunanza ilanga lamaqhawe alwela ilizwe iHeroes Day kusasa emkhosini ozaqhutshwa eHarare lakuzigaba zonke zelizwe lapho okuzabalwa khona umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Mnangagwa ubikwa ikhuthaza ukuthi abantu baziphathe kuhle ukwenzela ukuthi izethekeli eziza kuba zikhona emhlanganweni weSADC kuyona le inyanga zamukelwe kuhle elizweni. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa asegcwele ezitaladini ukwenzela ukuthi bevikele ilizwe njalo belungiselele ilanga leHeroes Day lona elilandulela ele Defense Forces Day elokunanza imisebenzi yamabutho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Paul Kagame weRwanda ugcotshiwe lamhla elizweni lakhe ukuthi aqhubeke ebusa okweminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga edluleyo. Osokwengezelele umbuso wakhe kulelo lizwe ofika phose amatshumi amabili lanhlanu kubika abezindaba be-AP. Wanqoba ngemva kokuvimbela abanye ababephikisana laye abayisithiyangalombili ukuthi bencintise. Sokubhubhe abantu abalitshumi lantathu eKampala eUganda kulandela ukuthelelwa kwabo edakeni oluhlangene lezibi ngesonto ngemva kokuna kwezulu. Abantu abalitshumi lane bahlengiwe njalo kwesatshelwa ukuthi abanye balokhu begqetshwe izibi lezi ku-landslide, kubika abezindaba abe-Reuters. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube esethulela ukuphathelane labatsha.
Alamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa labatsha akade besemelika befunda okutshiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo uNkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonele ukuthi asiza kakhulu yindaba yokuthi ama-networks, network building, aqakathekile sibili empilweni. Ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi nguwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu oluletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of ama-young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo, li-exchange ama-ideas, kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha yiziphi ezinyizinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi-implementa nxa sikhangela ukufundilela?
Kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukulead in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi u-maximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulelu hlelo uNkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kunhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo uku-applya bengayesabela ikhatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibaningi abantu esesandlula kiyo iprogram le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuza imibuzo yangikhona elandelayo. And nokuthi bengesabi, actually yiyo main takeaway yami ukuthi bengesabeli ikhatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezamela.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo ukuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi okuwenza
kakhulu mina ngilama business ami but okunye futhi engikwenzayo ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo ikakhulu euniversity and then kwezinye isikhathi labantwana base high school and kulezinto eziningi engizifundileyo even lama opportunities even ukuthi bezofunda ngapha konke khonokho ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa ngiyebatshela lami engufundileyo and futhi la kuma business lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa mangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu and lo kudla kwakhona akujayele.
So veli sidlani manje i-6-6 le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu hhayi kuyale
hhayi bengizipheyela i-dinzi zami le-rice into engizijayeleyo kodwa bengisithi ngingahamba ngiyathenga ngithenga izinto engizaziyo ngakuyi-drinki ngithenga i-sprite ngawuhela ama-chips into engizaziyo ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla ngayehlule ukudla ngabhatala bani ngayehlule ukudla ukudla engakuthengayo ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lo munye umuntu othiwa ngu-Martin Jones ule studio e-Austin eshoot amafilm and yaba yi-experience enhle kakhulu ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo wanginika i-tour ye-studio lapho kwakushuthwa khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kusejena leyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship onkosazana Chiedza Mlingwa lo Victoria Gazi lo mnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Njabo Kanyile.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gibbs Dube.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Bronwyn Khumalo ngodaba lomgubho wenkosi uMzilikazi. Siyawazi ukuthi ke sokuseduze kakhulu baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo lwakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, akusitshela ukuthi kwenzakalani, kunini umgubho omkhulu lo?
Bakithi lonyaka hayi lonyaka khona kuzoba phambili lonyaka sine 7 September siyahlangana emhlahlandlela sihlangana kobulawayo City Hall ngo 8:30 bese siphuma ke siye emhlahlandlela lusuku lokukhumbula inkosi yakithi uMzilikazi. uMzilikazi bakwethu into ayenzayo yiyo esizigqaja ngayo ukuhlanganisa izizwe zibe yisizwe esisodwa umthwakazi. Siyathanda ukuthi ukuthi amatonga asethe azabe khona abakithi abesivendeni bathe bazabe bekhona abakithi esikhalangeni bazabe bekhona beza namatshitshi avele empowezi esikhona le-Plumtree esize emhlahlandlela abesitshanganeni ema-Echirezi bathi bazabo bekhona. Sisaxhumana nalaba abasesuthwini ngasingaqedi kodwa bakithi lo nyaka hayi lo nyaka ixuku lakhona liyabe libulala inyoka kuyabe kusesabeka wonke umuntu khona. Siyakhuthaza ke wonke umuntu kobulawayo sikhize siye emhlahlandlela lo nyaka kuyabe kukuhle kakhulu angabi khona oshodayo.
Ye, akubatshela abantu ukuthi indawo kumele babe khona endaweni le.
Into ekhona Msakazi ukuthi ziningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane. Bathi intandane zihlanganyela ingqondo lentete. Ziningi izinto ezingasihambeli kahle njengomthwakazi. Yikho ukuxoxana kubaluleke kakhulu kakhulu ukuthi sihlangane bese siyakwazi ukuthi silwisane lezinto lezi ezisihlukumezayo.
Yes, ngathi ezinye zangkhona iziphi?
Impilo nje ayisafani umsakazi. Impi indlala ubuntu bethu sesilahlekelwe ubuntu bethu amatshwala labo ntshengu asebengene abantwaneni sizama ukuthi ngokuhlangana sifundisane ukuthi sikwazi ukuphila njengalokhu sasikuphila kudala lo moya lo mthembo ukuthi umuntu lo muntu sefuna ukuthi yena aziphilele nxa into zilunge kimi akulandaba umakhelwane uyalamba kumbe kwenze njani i-selfishness. Sifuna ukuthi into lezo zisuke, sibuyele kulokho abadala ababekwenza ukuthi akekho umuntu olala engadlanga, akula mntwana olala esitradeni, abantu bayanakekelana. So, sifuna nje ukuthi kube lemfundiso, asihlanganeni, sifundisane ukuthi kumele sinakekelane.
Ye, kodwa bona zana abantu bakulandela khonoko yini, njengoba siyabona ukuthi kudala kwaqhasa ukwenziwa lokho.
Mthembo siyakulwisa khona la egoli sihlezi nje sihleli singekho ekhaya siyazama bese sihlangene nabafundisi ukuthi bafundisi yini into elingayenza sifuna abantu baqoqeke Mthembo abantu futhi bangakhohlwa ukuthi bangobani akukhathalekile bakuliphi ilizwe ungaba se-UK ungaba use-Ireland ungaba use-USA Canada Australia kumele uzazi ukuthi ungubani sibe ngumthwakazi onakekelanayo umthwakazi ozihlupha ngokuthuthuka kwendawo zakibo ngoba sikude sesikhohlwe ekhaya
ye khuluma lapha ngamafishane sibe
ngamafishane bakwethu okunye sithanda ukukubika ukuthi mhlaka 17 August lapha eSouth Africa siyahamba siyekwenza isikhumbuzo esempi eyenziwa phakathi kwabokhokho bethu lamabhunu ama-Afrikana emuseha basicelile ama-Afrikana ukuthi ake sihambe siyefika kuleyo ndawo leyo kuyindlela yokukhumbula umhambe zahanjwa ngoba bamkhulu baze bayefika kulelani likamthwakazi so kubalulekile lalokhu ukuthi izehlakalo kumbe izimpi ezalwa ngokhokho bethu sizikhumbule 17 August ke siyakhona emuseha e-North West South Africa ukukhumbula lokho kodwa bakithi phezu kwakho konke indlela iyemhlahlandlela mhlaka 7 September 2024 angabi khona salayo siyabonga kakhulu umsakazi
sawuza kakhulu ke lo ngubaba uBoldman Khumalo besixoxa laye ekhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa isikhulumeli senkosi yakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uvulelani lobhengula sibonga kakhulu Khumalo ungadinga sasa wakho
ngiyabonga la Mthembo kakhulu
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda
ngizafuna sikhangele abaseRoma chapter 1 verse 17 ithi yona ngoba ulunga kukaNkulunkulu wambula kilo uqala ngokukholwa uphele ngokukholwa njengoba kulotshiwe ukuba olungileyo uzokuphila ngokukholwa ngakho namhlanje ngifuna basikhangele lowo mutsho othi wona olungileyo uzokuphila ngokukholwa ngibona kuphuma impawu ezintathu lapho eyokuqala nxa siyikhangela ngoba lowo mutsho waqalisa kuHabhakhukhu uvelela kuHabhakhukhu chapter 2 iverse ka 4 siyananzelela ukuba njalo kuNew Testament lowo mutsho ukhulunywa ngawo uPawulu uyakhuluma ngawo kwabaseRoma chapter 1 verse 17 leyenceda ukuyibala njalo ke kumaHebheru chapter 10 verse 38 uyaphuma njalo kumlobi owabhala kwamaHebheru njalo uPawulu kumaGalatians chapter 3 verse 11 uyawutha njalo uyawukhuluma lowo mbhalo uyawuloba siyananzelela ukuba ke abalungileyo bayophila ngokholo nxa sikukhangela ngempawu zazo ezintathu ezehlukeneyo okokuqala siyananzelela ukuthi ungabe kugcizelelwa ukholo lona ngokwalizwa kambe vele lona ukholo kuyini nxa kuthiwa abalungileyo bazophila ngokholo siyakwazi kulokukholo olokukholwa yena uNkulunkulu ube uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona lukholo luqakathekile lapho esiqalisa khona ngoba bakhona abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona ikudavida waloba wathi isiwula sithabula uNkulunkulu. So bakhona abantu abayizwula abathi bona akudla uNkulunkulu. Ngakho ukholo lokuqala okumele ube nalo ukukholwa ukuba uNkulunkulu ukhona. Usuwenze njalo kuyisigaba abanenge ngcwele abandlalele abakiso abanengcebeloni ukuthi cha uNkulunkulu kakho. Manje uDavid uthi umuntu othi uNkulunkulu kakho isiwula ngoba ungakhangela isibhakabhaka amayezi ukhangela umhlaba umbe wena uzikhangele wena ngokwakho. Uzabona uzange uphonge ukwenza nje mazivelela kulo muntu owakudalayo. Lo mhlaba uzange wenze mazivelela wadala ngomunye umuntu. Lowo muntu nguye uNkulunkulu. Endulo okhokho bethu bengezwa ivangeli babekwazi kodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu mntabantu bengakwazi bemfinyelele njani. Bazame indlela ezihlukeneyo. UPawulu uyakhuluma ukuba uNkulunkulu uyakwazi khonokho njalo uzakutshaya ndiva lokho. Kodwa kathesi ngenxa yokuthi sonke sesile sambulelo sokuba kumele size kuye ngoKristu Jesu sokumele senze ngaleyo ndlela. Ngakho ukholo ukukholwa okokuqala ukuthi uNkulunkulu khona. Okwesibili yikukholwa uNkulunkulu ukuthi ukuthi lapho kumele ukholwa ilizwi likaNkulunkulu ukuba yonke into uNkulunkulu ayithembisayo ayitshoyo ezwini lakhe iliqiniso njalo iyenzakala. Khonokho yikho kucina kusika nzima. Yikho kuthwana abalungileyo bayophila ngokholo. So kutho ukuthi lapha ukholo yikuthi impilo yakho uyiphila uthembe uNkulunkulu, uyiphila ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, uyiphila ukuba ukwazi ukuthi yonke imithwalo layo uNkulunkulu uyakwazi ukuyethula, uyiphila ukwazi ukuba njalo awuphileli lapha kuphela emhlabeni kodwa uphilela ukuba uyedlula ngomhambi uya ezulwini. Lapho kule dolobha elihle elingapheliyo, lapho kule zinto ezingapheliyo khona, lapho kule golide elingapheliyo, kumele ukholwe kuNkulunkulu njalo ukholwe ukuba uJesu elengesiphambanini wabhadala yonke into kumele ibhadale kuNkulunkulu. Wachitha igazi lakhe, lachithe igazi likaJesu, lasibhadalela yonke into ukubona kwethu konke. Kuchaza uNkulunkulu. Ngakho namhlanje ufuna uze kuNkulunkulu ngokholo. Ungabulalele namhlanje intshumayelo yami ubungumuntu obuzitsala, ubungumuntu ozibona ungancedi lutho. Kodwa kumbe kwasi namhlanje uJesu uyakuthanda wabhadala imbadalo efunakalayo wayiphelelisa. Ngakho namhlanje kumele uze kuJesu kulokholo njalo uvule inhliziyo yakho ukuthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami ube yinkosi nomsindisi. Ungithethelele zonke izono zami. Asithandazeni Baba igama likaJesu. Uletha abantu abakho abavula inhliziyo bafuna ukuthethelelwa nguwe, bafuna ukususwa izono nguwe. Jesu ngena enhliziyweni zabo ubasindise ubakhulule esonweni ngegama likaJesu. Amen. Inkosi likusize hlangane njalo ngamaviki la amanye alandelayo.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Imidlalo emkhulu yama Olympic Games yalonyaka iqhutshelwa kwele France ivalwa lamhla eParis ngo 9 o'clock ntambama. Intatheli sindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela okunenge ngalimdlalo langempumela yemidlalo yenguqu. Kuliviki uzaxoxa njalo lo mdlali owake waba ludumo edlalela iHighlanders uGift Lunga Junior.
Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa bancindisa emidlalweni le egoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Kulaba ke abayisikhombisa kulababili kuphela ababalisa uMakana Kayishe Charamba loTapiwa Nashe Makarau abadlala ngcunywana bangena kumafinals. Lapha banqotshwe isizalwane seBotswana uLetsile Teboko ekugijimeni 200 meters. Le midlalo yama-Olympics yalonyaka bathi bimihle okwamagama. Siyikhangela ngempumelelo emidlalo enguqu yeCastle Premier Soccer League Match Day 23 edlalwe kulimpela sonto. Izolo ePowerfield Stadium Dynamos 1 Simba Bora 1, FC Platinum 3 Arsenal Movers 1, Kariba 0 Caps United 1, Green Fuel 0 Chicken Inn 0, Bulawayo Chiefs 1 Bigita Minerals 0, Yata 1 Tel 1 3. Namhlanje Highlanders 1 Ngezi Platinum 1 eBowerfield Stadium. Wange 0, Checkered Pirates 0, Marika Diamond 0, Herentals 0. Kusanjalo namhla sixoxa lomdlalo wenguqu owayelithela kakhulu emambuleni edlala iqembu leHighlanders iBhoso. UGift Lunga Senior yena udabuka koBulawayo.
Mina ngizelwe ngo-1972. Ngakhulela eMakhokhoba ngafunda eLotshe Primary School yaseMakhokhoba. Secondary ngafunda eSobukazi Secondary School.
Lunga uqale udlala ibhola semncane. Kungani bembiza senior?
Bora ngaqhayisa ukudlala ngisafunda primary. Ngaqhayisa ngisandlala le team okuthiwa inhlangene yakhochwa ngumalume wami uJoaquin Lunga ngasuka lapha ngathathwa nguAli Baba. Ngadlalela ama juniors eHighlanders. From there ngagraduate ngaku first team sikhochwa nguRoy Pareto. UGift Lunga wayevela kuma juniors. So sase sidlala sonke ku first team ya Highlanders coach wa Madinda. So waso kufanele ukuthi kube kuyehlukaniswe ukuthi kukhanye phela ukuthi omkhulu okade vele edlala nguphi obuye khathesi nguphi. So that's why I got the name ukuthi Gift Lunga Senior.
Ngesikhathi edlala iBoso Gift Lunga leqembu lakhe bathatha inkezo eziningi ngoba igate elibona.
Ngawina Independence Cup, Netpro, Zifa Cup, amaningi kakhulu. Maningi kakhulu Africa Cup, Heroes, wonke la sawawina. I can still remember ngo 94 ngaba i top goal scorer ngahlohla 29 goals.
Khondeli beqembu le Highlanders abaningi bakhala ngokuthi abake badlalela iqembu ababona ngale besebenzela iBhoso.
Now we cannot all coach i team A1 sibaningi, but yena lo yabe khona fakiwe chance yakhe. Ngiyafisa sibili lami ngeke ngakhocha before ngilometem, but ngiyafisa sibili ukuthi ngikhoche after ngingatholi i-CAF A.
Abadlali bakulezi nsuku sebethatha izidakamizwa njalo abasadlali kahle Lunga.
Just too much indaba zama-drugs, abafana babulawa ngama-drugs. Angikwazi ukuthi singathola njani uncedo ukuthi sifikise ilizwi lokuthi they must do away with ama-drugs abafana laba. Sile talent sibili ezwayo, but ama-drugs abalisele emuva.
Zimana phezu umdlalo ngulifiki ngimela Studio 7 igama lami ngeEzra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra, olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.